bazi riri kuda kupuwa mamilioni mazana mana nemasere madora kubva pamabhiriyoni mashanu nemamilioni zana emari yebudget. Kunyange hazvo mari yawedzera kubva pamamirioni mazana maviri nemakumi masere akapiwa bazi rigore rino. Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinoti mari iri shoma zvikuru kana pakatariswa zvinodiwa mubazi iri. Munyori musangano reZADA Dr. Evans Mastara vati mari yaiswa kubazi rezveutano iri pasi pezvikamu gumi nezvishanu kubva kubhajeti renyika yose sezvakabvumiranwa kuAbuja.
Tinoda kutenda bhajeti finance ministry nekuwedzera kwavaita mari kuallocation yehealth kubva ku 280 million last year kuenda ku 408 million gore ra 2017. Zvakadaro asi mari iyoyi tinoona kuti hainyatsokwana tichitarisa kuti health sector yedu yanga yave kumashure zvakadii. Futi kana tichitaisa nenyaya dzeAbuja Greenland chiya, iyi mari yakapiwa gore rino iri inongoita 8% inova iyo hafu ye15% inotaurwa neAbuja Greenland.
Vanokokera nhengo dzeMDC inotungamirirwa naMorgan Tsvangirai muparamende uye vari mumiriri wemutare central vainocent Konese vatiwo vanga vaine tarisiro yekuti chibvumirano chakaitwa kuAbuja chichazadzikiswa mubhajeti regore rinouya iri.
Taitarisirawo kuti ministry of health yafanirwa kupuwa 15% yakanyorwa paAbuja declaration.
Vachitaura bhajeti risati raitwa, gurukota mubazi rezveutano nekurerwa zvakanaka kwevana Dr. David Pazenyatwa vakaudza Studio 7 kuti vanoda mari inosvika bhiriyoni imwe chete nemamirioni zana emadhora kuitira kuti vafambise mabasa ezveutano zvakanaka.
Inosvika $1.1 billion pagore. Zvinoziva vangu kuti haizoonekwa here, but ndozvonzi kutaura kuti tinakise zvinhu toda $1.1 billion.
Asi sachigaro wedare ramadzishe Mambo Fortune Charumbira vati vanogutsikana nemari yapiwa kubazi rezveutano. Vacharumbira vati mamwe mapazi mana apawa mari yakawanda kudarika yeutano akakosha kuti vanhu vave neutano hwakanaka.
Saka urongwa hwose kuhealth kunumber 5 ka zvinhu zvine njeri chaizvo, hapana number 5 health kuo zviri kumusoro kwehealth. Zvodikanwa kuti health yacho ivepo rova kuti kudeji kufunda kuti munhu wabazi vati chichizopedzisa korera chichizopedzisa chiyo typhoid kuti makafunda ka. Saka mukangoda kuti kupa vanhu mapirizi vanoda kufunda korera haipeyi.
Bazi reutano rakatarisana nematambudziko akasiyana siyana anosanganisira vashandi vashoma, kuparara kwezvipatara, kushayikwa kwemishonga nemishina yechimanje manje inoongorora zvirwere uye mari zhinji inoshandiswa mubazi iri inobva kumasangano akasvumiririra. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.